Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechina, chikumi 9, 2022. Makateerera kustudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinoti mutombo uyu mutombo wakanaka chaizvo wandikati pachirungu uri long overdue because tinoona kuti zvinhu zvinofanirwa kugara zviripo sematauriro anenge achitopumbira redo mutemo rekuZimbabwe.
Dare repamusoro ropa mutongo wekuti hurumende idzike mitemo yakajeka inobata zvinotariswa kubva kuvatevedzeri vemutungamiri wenyika nemakurukota pabasa kana kuti code of conduct. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti Zimbabwe yave kuwana mari yakawanda yekunze nekudaro inokwanisa kutanga kushandisa dhora rekuAmerica chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inaudzeru dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rehigh court nezuro rakapa mutongo wekuti gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi pamwe negweta guru rehurumende vaPrince Machaya vange vabuda nemutemo unotara mitemo inofanirwa kuteverwa nevatevedzeri vemutungamiri wenyika, makurukota pamwe nevatevedzeri vemakurukota mukuita mabasa avo kana vari muofisi kana kuti code of conduct. Vachipa mutongo wavo, mutongi wehigh court Justice David Mangota vakapa vaviri ava mazuva makumi mana nemashanu kana kuti 45 ekuti vange vabuda nebhiri iri uye ringe raendeswa kudare remakurukota. Mutongo uyu unotevera matanho ekuenda kumataredzi mhosva akatorwa nemumwe mudzidzi wezvemutemo wepachikoro chepamusorosoro cheZimbabwe Ezekiel Guti University Nyasha Chirima uyo aida kuti dare rimanikidze vaziyambi pamwe navamachaya kuti vabude nebhiri iri sezvinokurudzirwa nechikamu 106 chebumbiro remutemo wenyika. Vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vakamanikidzwa kusiya basa mushure mekunge nyaya dzavo dzeupombwe dzaburitswa mumadande mutande. Svondo rapera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzinga basa vaive mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro mushure mekunge vapomerwawo mhosva dzeuori. Studio 7 yaedza kubata vaziyambi asi vanga vasingadaviri foni yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie avo vanoti vanobvumirana nemutongi wedare kuti mutemo uyu wakatononokesa kuvepo.
Ndinoti mutongo uyu mutongo wakanaka chaizvo wandikati pachirungu uri long overdue because tinoona kuti zvinhu zvinofanirwa kugara zviripo sematauriro anenge achitopumbira redo mutemo rekuZimbabwe.
Asi tichitarisa iwo mutongo iwoyo pane zvaunoshandura here panyaya iyo yamuri kuti zvinhu zvagara zvaichifanira zvichiitwa?
Kushanduka kwezvinhu tichaona kuda kuchaita kuchiita mbichana mbichana but andione singe kuchashanduka like kuti mangwana chaizvo zvashanduka but judgment andikati nechirungu it's positive and tend some lead direction and really right nekuti zvinhu zviri mubumbiro remutemo and zvinhu zvinofanirwa zvakaitwa kuna 2013 pakaiswa bumbiro remutemo iri and nezviri kuitika muZimbabwe zvokuti tinoona pachiitika amumascandal anenge achiitika ndiona asinge kuda zvinhu zvekuti zvinokwanisa kuwinza rushanduko mumaonero atinoita mutemo kana chita samavice president nemaministers.
Tiri kuona kuti mutongo uyu uri kupa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi negweta guru rehurumende mazuva anokwana kuita makumi mana nemashanu zvii zvatingatarisira mukati memazuva iwaya?
Ndikati chakanakira mutongo uyu, mutongo une matime frames saka pakasaitika chinoitika munguva yatarwa nedare ivo vanhu vanzi vagadzire mutemo uyu vanenge vari muyatingati contempt of court saka kana vari mucontempt court zvinoreva kuti vanokwa kusungwa dare kuti vazvidza dare saka munguva iyi inopfuura ya ndikuona hangu kuti ivo vehurumende vanogona kuzodzokera zvekare kumataredzi mhosva vachikumbira kuda yandikati extension kana kuti kukumbira kuti izvo zvinhu zvimbodhilewa nematatizo aanenge achiita but dare rataura kuti panofanira kuitwa code of conduct and code of conduct hachingavi chinhu chokuti chingava chunu chitato nete stereki iwo vya urumende kozi chinofangwa kusuunguru wa zikare ni parlament.
Tutuona uti mutemo ui waifananga waka iskwa pa sungwa kumbiro re mutemo makuranga daya kuda kutoshika gumi kumbiro ijare mutemo ravepo. Chii chikuru chakaita uti pasa atorwa nano zeku ugadzirisa.
Ndinoona senge kuti zvandinongo gara chikotaura kuti vanotitonga vangave ma vice president kana ma minister vanhu vasinganyanyoko koshesa ndikati hunhu kana kuti ma human rights in general. But tinoona sekuti hurumende yanga isingadi kusungirira zvekare nokuisa mutemo uyu womuparamende kunoongorora iwo ma vice presidents nema ministers nema deputy ministers nokuda kwokuda kwezvimo zvimwe zvatinogara tichingoonawo mazuva ano zvichiitika kunyanyanyanya masikandari anenge achiitika emadzimai kunyanyanyanya masikandari amwe atinge achimbonzwa ekubiwa kwemari necorruption nedzimwewo futi amakomendi ano zvidza hunhu kana kuti mahuman rights anoitwa navamwe maministers mumaplatform akaita sana Twitter. Saka ndoona senge vanhu vanga vachingozeza kana kuti vanga vasingatodi kuti zvinhu zvakadai so zviitike nekuda kwehunhu hwevanhu vari kutitonga.
Tichitarisawo chikamu chemutemo ichochi chiri kutaurwa chavari kuti under section 106 zvii zvamungataura pamusoro pechikamu ichochi?
Chikamu ichi che106 chekonstitution chinototaura yandikati nechirungu in clear terms kuti chiri kuongorora inonzi conduct of vice president maministers nemadeputy ministers and chikamu chinototaura kuti every vice president or minister kana kuti deputy minister must act in accordance with the constitution. And tozoona kuti muconstitution medu mune zvinhu zvakawanda zvinotaurwa kunyanyanyanya nyaya dzekuzvibata with dignity zvisingazvidzi ikodzero dzevanhu muzimbabwe. Hazvisazvidzi ikodzero dzevanhu tikutarisa zvekare nyaya dzinosanganisira nyaya dzecorruption nenyaya dzinosanganisira kuzvidza yatingati macivil liberties zvatinozoona vamwe vachikwezvera yatingati political violence kuti iitike kune vanhu. Saka zvinhu zvakadaro zvinenge zvichitaurwa nebumbiro romutemo zvinosanganisira izvo. But iro bumbiro romutemo chairo harizodziki-dziki richizonanga kuti conduct iyi ndiyo inenge iri kana kuti misconduct. Inozopa maministers kana kuti inozopa hurumende kuti ibuditse inonzi code of conduct. And iyo code of conduct yacho inofanira kuve iri an act of parliament. Meaning sei kuti unongofanira uri mutemo uchadzikwa neparliament.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti Zimbabwe inokwanisa kudzokera mukushandisa mari yekuAmerica sezvayakamboita muna 2009 nekuti nyika pari zvino iri kuwana mari yekunze yakawanda kudarika makore ayakambomira kushandisa dhora rayo. Mashoko aya anotevera mashoko agavhuna veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya uye mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti kunyangwe dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica nyika haisi kuzodzora dhora rekuAmerica. Vachitaura kumusangano weZimbabwe Chamber of Mines svondo rapera vaMangudya vakati havasi kuzodududza pakuti dhora remunyika rirambe richishandiswa. Vakamboudzawo Studio 7 kuti zvinogona kutora makore mashanu kuti dhora reZimbabwe rigadzikane. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBoroma akatanga nekuvabvunza kuti zvinokwanisika here kuti Zimbabwe idzokere mukushandisa dhora rekuAmerica chete.
Zvekuti Zimbabwe haikwanisi kushandisa dhora rekuAmerica semari inofangwa kushanda munyika muno zvakaitika muna 2008 kana kuti pachirungu yatinoti dollarize zvinogona kuita. Uye ini handibvumirani hangu nemashoko ndingangoti ari kubva kumukuru webhanga guru remuno.
Ko sei muchidaro vaBoroma?
Sekuti Zimbabwe yave kuwana mari yekunze iyo inonzi foreign currency yakapetwa kashanu kudarika mari yaiwanika muna 2009 apo patakatanga kushandisa dhora rekuAmerica. Saka mari yekunze izere muno. Dambudziko riripo pamari yekunze inoita kuti isatenderera mukati menyika inyaya yekuti bhanga guru renyika rinoda kupa mutengo iro kwete kuti mutengo uyu tingangoti uwanikwe zvikuru sei maringe nekutenga nekutengeserana kunenge kuchiita vemabhanga nevanenge vakabata mari. Mutengo unenge uchiiswa nehurumende kana kuti bhanga guru renyika uri pasi pezvinodiwa nevanenge vane mari yekunze. chechipiri banga guru renyika harisi kumira kugadzira nekudira mari munyika izvo zvinoita kuti dhora remuno rishaye uremu.
Izvi zvinoreva here kuti kana hurumende ichitaura mashoko aya zvinenge zvoreva kuti vanhu vanenge vasanyanye kushandisa dhora rekuAmerica?
Kushandiswa kwedhora rekuAmerica muno hakumiswe nemashoko anenge achitaurwa nehurumende. Sekuti vemabhizimusi neveruzhinji vanoshandisa mari inochengetedza uremu, nekuti kana tichiti mari inofanirwa kuchengetedza uremu, uye inofanirwa kutambirwa neavo vanenge vachibhadhara nevanenge vachibhadhariswa. Dhora remuno harichengetedze uremu, ichi ndo chokwadi. Zimbabwe payakashandisa dhora rekuAmerica muna 2009 kwange kusiri kuda kwehurumende. Hurumende yakatozopedzisira kutevera izvi kana kuisa zvirongwa zvinoita kuti dhora rishande. Vanhu ndo vakange vaona nhamo nenyaya yekukwira kwemutengo wezvinhu, vakatsvaka mari inochengeta uremu. Banga guru renyika harizofe rakabvuma kuti dhora rekuAmerica rishande muno.
Nechikonzero chei?
Sekuti zvinovatorera simba rekugadzira mari apo pese pavanenge vadira, uye vanenge vachida kuti varambe vaine simba ravanenge vainaro pamari yekunze iyo inonzi foreign currency, maforeign currency earnings anenge achibva kuma exports enyika. Kushandisa dhora rekuAmerica zvoreva kuti banga guru chekutanga rinenge ratadza basa, uyewo rine risisina basa mukati memafambisiro enyika, mukati meupfumi hweZimbabwe. Ndo chimwe chikuru ichocho chinoita kuti banga guru rirambe kuti dhora rekuAmerica rishande.
Mutungamiri wenyika ari kutaurawo mashoko iyaya anotsigira zviri kutaurwa navamangodya, chingava chikonzero chei?
Vakuru venyika yeduwo zvekare havadi kuti pashaikwe mukana wekuti pange pane mari yemuno iyo yekuti vanokwanisa kuigadzira nekuiisa ndingangoti mukati menyika zvichienderana nezvirongwa zvizhinji zvavanenge vainazvo, zvakafanana nekupa anonzi masubsidi, kana tingangotiwo kuwedzera kana kubhadhara avanenge vachichera zvicherwa zvakasiyana-siyana, but zvikuru sei pakurima nepakugadzira migwagwa yatinoti infrastructure development. Izvo zvinhu zvakakoshera nyika uye zvakakoshera vanhu, asi tinoonawo kuti zvinhu izvi zvinoita kuti zvinounzawo mavotes tingangoti pamaelections, zvikuru sei panguva yatakunopinda yemuna gore ra2023.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Botswana yawandudza mutemo wanga uchimanikidza vana vanenge vasvika makore gumi nemasere vaine vabereki kubva kune imwe nyika kuti vasave nemagwaro anovatora sezvizvarwa zvenyika iyi neBotswana panguva imwe chete kana kuti dual citizenship. Nyika iyi yaita izvi kuburikidza nekuwandudza chikamu kana kuti section 15, subsection 1 nesubsection 4 chemutemo wayo weCitizenship Act zvichitevera mutongo wedare repamusoro wekuti achienderane nezvikamu 3, 13, 14 ne15 zvebumbiro remutemo yenyika. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mwedzi wapera vatongi vedare repamusoro muzvinafundo Bukalomaripe, Justice Michael Oriburu uye Justice Wokeditse Mapakwane vakapa mutongo wekuti mutemo vainge uripo vaityora bumbiro remutemo. Izvi zvakatevera nyaya yainge yakuedzwa kudare naStabile Mate, Saniva Mate, Edward Egna uye Megan Kilusuang vainge vaine vana vaida kumanikidzwa kuti vatore mhiko kuti vanoda kuva zvizvarwa zveBotswana here kana kuti zvedzimwe nyika dzakaberekerwa vabereki vavo, kunyange ivo vana ava vainge vakaberekerwa muBotswana. Dare rakati kuda kuvamanikidza kuchora bumbiro remutemo. Mukuru mubazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana ava Eric Ditau vauza Studio 7 parunare vari muguta reGaborone muBotswana kuti mutemo wave kuvandudzwa uye zvichabatsirawo vanhu vakawanda vange votambura kana vasvika makore gumi nemasere.
Hurumende yeBotswana yakaona kuti mutemo weCitizenship Act hauenderane nezvikamu 3, 13, 14 ne15 zvebumbiro remutemo renyika yeBotswana.
Mumiri weTatu East mudare reparamende muBotswana Dr. Douglas Ritsula Thebe vanoti kuraswa kweSection 15, Subsection A neSubsection 4 yemutemo weCitizenship Act yenyika iyi kuno fanza chose
baba angwa baba paku sponsorship kita shikolo
kune vanhu vanodarika zviri zvere vakarasikirwa nenguva yekuita zvavaida panguva iyo nokuda kwekuti vana vachinzi vaende kuzimbabwe kunoraka ugari wezimbabwe kunyange vakazvarirwe
Dr. Lutsola Tebe, avo vanovazve gurukota redzidzo yepamusoro, vanoti vanhu zviri zvisere vane vabereki vakabva kuZimbabwe, vanga vasanganawo nedambudziko iri rekuti vatore mhiko kunyika imwe chete.
Kurapwa kwesection 15(1) ne(4) yemutemo weCitizenship Act kwadadisa nekuti vanhu vanga vatambura samare.
Vamwe vakaita samuzvare Anna Peter vanoti vakanobhadhara mazana maviri emadhora ekuAmerica kumakombe buildings kuHarare kuti vasanzi chizvarwa cheZimbabwe sezvo amai vavo vakaberekerwa muZimbabwe.
Ndinofara ewa ndinozvitenda ndinofara zvikuru kwazvo nokuti apokana vatodaro vatotibatsira saka mai vangu vakatora citizenship ndatoberekwa saka nyasha yakadii yakambondinetsa ndakanetsa ndakafamba ndakaenda kutonota ndakazoya kunoka vasi vakazokwanisa kudii kuzondibatsira
nyanzvi munyaya dzekupinda nekubuda kwevanhu munyika vamatini matamba nazvo vanoti danho ratorwa nehurumende yeBotswana idanho rinoenderana nekuremekedza kodzero dzevanhu
vanga vasina kutarisira kuti vanhu kuti vangofungwa variyo havana kuuya kuvanhu vakavhunza dai vakavhunza vanhu vanhu vai varadhidzo chimaadvantage nedisadvantage because at the end of the day ezvinoizvi vangoita kuti zviite easy kasi vanhu vavakatanga vachikuvadza vakawanda vamwe vanga masoja mapurisa manesi munhu achigara 3 months asingatambiri just because haasina uma watoro hanzi arenounce
Zimbabwe ndeimwe nyika yakaundudzawo mutemo wayo kuti zvizvarwa zvenyika yayo zviri kune dzimwe nyika zvisamanikidzwa kusarudza kuti zvinoda nyika ipi zvichitenderwa kuti zvive neugaro wenyika mbiri kana kuti dual citizenship ndakamirina Studio 7 muFrancistown Botswana Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau reHerald rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU PF vaEmmerson Mnangagwa. Vakadya magaka mambishi nezuro vachishora dzimwe nhengo dzebato ravo dzavanoti dziri kutaura pamadande mutande mashoko asingaenderane negwara rebato iri. Vakatiwo vasiri kuita basa nemazvo vachabviswa pazvigaro. Vamunangagwa vakatiwo nekuda kwekushanduka kwezvinhu bumbiro remutemo webato rinofanira kunge richivandudzwa. Bepa nore news day rine nyaya yekuti makambani akawanda ari pasi pehurumende ndiwo ari kupa vashandi vari pamudyandigere mari shoma uye kusabhadharawo mari yemudyandigere kuhomwe yekubatsira vashandi vanenge vasiya basa kana kuti Insurance and Pensions Commission. Makambani anonzi asiri kubhadhara mari yavari kubatira vashandi anonzi ave nechikwereti chinosvika mabhiriyoni mashanu nemamiriyoni matanhatu kana kuti 5 nemamiriyoni matatu kana kuti 5.3 billion. Makambani aya anosanganisira NRZ, Zesa, Wange Colliery, Zimura nemakanzuru akaita seHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga kuburikidza nemashoko amunotitumira.
Sore vazikoma hwande vamwe vese vashamarari ndinokudai mese kuti Mwari akuchengetei pese pamunofamba nepese pamunoswera mukoma hwande mapurezidendi edawa vachiwenga vari kutanga kutora vamwe vana iyo vari kuvapiwa nehanzvadzi vedu vanoswera kumhanyira kunana achivenga kumhanyira vanhu vane mari havasi kuona here zviri kuti vamwe vatetava vari kutambudzwa nezvina musoro wese vana vezimbabwe ndavazive chinhu zvavanoda ndavazive upenyu hwavo kuti upenyu kutati mumhanyira vanhu vane mari avo ndivo vanhu vari kuuraya nyika ndivo vatiurayira nyika zivai pekuvhotera kuti newo zvikunakire uwane munhu anokuda nerudo rwako nerudo rwake rwese vanoti vanhu vezimbabwe pepukaiwo musatiza varume nenyaya dzekuti munoda kuenda kunana purezidendi kana kunana vhaisi purezidendi nokuti mese vavakateerera zivai pekuvhotera isai henu pa3c vane mukomana ndini venyu Hirari chitauro ndiri muno mukuistown
mari yezimbabwe makadii tiriko kuno takatizawo idzo nhamo dziri muZimbabwe, asi tinongoti ngatiendei tinovhota pagore ramangwana iro ratakatarisira. Tibvise hurumende yadai kuuraya nyika iyi, nekuti haa tatamburwa tiri kuno kwacho. Kurarama munyika isiri yako kwakangooma, haurarami zvakasununguka. Saka ngatiendei neuwandu hwedu tibvise hurumende yadai kukundikana iripo.
Ndiri kuno ndini tsumuri kutaura na tsumbedzo ari ku South Africa ku Deep Root. Ndichibva ku Bedbridge, ku Bedbridge ward 3 Madaula ku Bedbridge. Tinokurudzira vachamisa kuti ngavamboendawo ku Bedbridge ku ward 3 vachingondotaura, vachitokurudzira vevakuru vedu kuti vabvevo muzano vambopinda ku3C, nekuti tanzwa nenhamo, tanzwa nekutambura. Kuward 3 kwandinogara hakuna maballs, hakuna zvikoro, hakuna chikafu, nzara inongoramba iriko. Kana mvura inonaya kana hainayi, ivhu racho harisi kuita mabasa, uye hakuna kuZimbabwe. Takakombwa nezuva nemoto. Kuno tinourayiwa, tinopisiwa tichiurayiwa, kuno tichibatwa nemapurisa. Kuenda kuZimbabwe hakuna mabasa, nzara iriko. Saka ndosaka ndichi takakombwa nezuva nemoto. KuSouth Africa tinourayiwa, kuZimbabwe hakuna mabasa. Shuwa vachamisa, ngavapinde mukomana, ngavapinde vamunangarwa, sudurukai, vachamisa vapinde.
Mangwanani pano pastudio 7 vatanonoka wande. Nyaya iripo kutaurwa baba kuti misika yavharisa. Chinoitika ndechekuti ZANU-PF kana ichiita misangano yayo inounganidza vanhu by force, because haisisina vanhu. Ukada kuenda sezvakaita kumbare kwese kuya kwamupedza nhamo neimesemusiya somuya munomira kushanda, zvichinzi kune musangano wezanu-PF. Kana uchipera kumahwani musangano iwoyo, mozotanga kushanda kumahwani. Nekuti iye zvinezvi ukatarisa mapurisa atanawo muZimbabwe, haasisiri ZRP, yaZANU Republic Police. Ndizvozvo zviripo. Saka iwo kana wakangwara ukaona kuti uri mudanger zone, unopindurirwa nevanhu. Inoita zvatinoita kwedu isusu. Makadhi ezanu-PF tinawo, tikadedzerwa musangano tinoenda. Asi kana wasvika musi wekuvhota mubhokisi ndeendiri ndega, X yangu ndinoisa pandinoda, pakutriple C kwandinoda. Makadhi aya kuzvidifenda kubva kumhondi dzezanu-PF. Usanyanye kubuda pachena ukaona kuti kwauri kudanger zone.
Kazuvai Misti Dzonga, kazuvai mese westudio, nokutendai nebasa ramuri kubata. Misti Dzonga, takuwara muno muZimbabwe, especially isusu vekumapurazi, vekumafamu. Cherechedzai kuti mari yatiri kutambira yakatarwa nehurumende, grade re-A1, iri pa-8,000. 8,000 grade re-A1. Chifungai kuti izvezvi dhora riri pa-500, pa-8,000 mwedzi wese. Tiri kutengeiwa ipapo, dai taedza kubatsirika nawo. Tiri kusonga sose nemuromo mumapurazi umo. Takuwara Misti Dzonga, hatizive kuti zvichapera rini izvi. Hapana, kana munhu achine rudo nemari yemukadhi, dai zvaibvira kana zvatochidza zvazvo, tichashandisa USD. Misti Dzonga.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makambani ekuKenya anoita basa rekutakura zvinhu kunyanza anoti atarisana nekurasikirwa nemabasa, sezvo makambani ekune dzimwe nyika ari kuuya nevashandi wavo. Makambani chiuru chimwe chete anonzi anogona kuvhara, zvichipa kuti vashandi zviuru 10 vatarisane nekurasikirwa nemabasa. Masangano anomirira vashandi ari kukurudzira hurumende kuti ichengetedze mabasa avo. Kenya haina makambani anengarava, nekudaro makambani makuru ekunze ave kuunza vashandi wavo kubva dare zvarakapa mutongo wekuti vanokwanisa kuita izvi muna 2017. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa zvakaitwa nedare House of Representatives remuAmerica nezuro, apo rakavhota kuti makore kuti munhu abvumidzwe kutenga pfuti awedzerwe kusvika pamakumi maviri nerimwe kubva pamakore gumi nemasere. Izvi zvinotevera kuwanda kwevanhu vari kupfurwa nepfuti muAmerica. Nhengo dzedare iri mazana maviri nemakumi maviri nenhatu, kana kuti 223 dzakatambira chisungo ichi, asi mazana maviri neina 204 dzakaramba. Vebato rinopikisa remaRepublicans vashanu chete ndo vakavhota kuti mutemo uvandudzwe, vamwe vose vari maDemocrats. Chisungo ichi chave kuenda kudare reSenate. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaNick Mada vanoichizvarwa cheZimbabwe vari kuPhiladelphia mudunhu rePennsylvania muno muAmerica.
Mukoma Blessing, 18 ne21 makore ari very close to each other, ndione sekuti panokwanisa kunge pachitibatsira nedambudziko riri kuitika munyika ino yevechidiki vari kuita misuse, kushandiswa kwezvinofura kutaura pfuti. Handifungi kuti zvingatibatsira izvozvo dai vakwanisa kuchinja mafungiro avo vezvemutemo, malegislators vachinje kubva paeji yevechidiki vakwanise kuti fambei, kana kuchinja mafungiro acho iwayo kuti vanhu vakwanise kunge vachingotenga pfuti pavanodira.
Munoonawo here dare reSenate richikwanisa kutambira chisungo ichi kuti chibva chava mutemo?
Handioni sekuti Senate inokwanisa kuzvitambira, nekuti tatoona kurepresentative kuti vanenge vasinganyatsokwanisa kunge vachiwirirana. Ndaichitarisira kuti kusaidhi kweve kwangu inini maDemocrats vese zvavo kushaya kana umwe chete aikwanisa kunge achizviramba. Asi nekutoona kuti patoita vaviri vazviramba, zvinhu zvandinotoona kuti panokwanisa kuita dambudziko. Saka vanofanira kutogara pasi sevanhu vakuru vasangana nematambudziko aya kwese kwese kumaconstituency avanotungamirira. Endi ndinovimba kuti zvinhu izvi zvichaitika.
Nechikonzero chei?
Nekuti vanhu vanenge vari kuzvimbirwa zvakanyanya nemaitikiro ari kuita nyaya dzekufurana munyika muno. Saka ndofunga kuti tichapa malegislators edu pressure yakawanda across the country. Saka vachaichinja zvavo mafungiro avanoita malegislators, nekuti vanenge vasati vanyatsokuona kuti vanovhota vanyatsokumira paposition ipi inonyatso kuvapa pressure kuti vakwanise kustopa mashandisirwo epfuti munharaunda dzakasiyana-siyana.
Ko, munoonawo sei zviri kutaurwa nevamwe vebato remaRepublicans wekuti varayiridzi vanofanira kuti vapiwewo pfuti, kuitira kuti kana pachikoro pauya munhu anenge aine pfuti vakwanise kudzivirira vana?
Vadzidzisi havafaniri kunge vachipiwa pfuti kuti vapinde nadzo mumaclassroom avanodzidzisa vana. Izvi ndinozvitaura ndakamira senhengo inokwanisa kunge ichivhota, uye semuvakidzani wevadzidzisi vanodzidzisa vana vezvikoro vane mazera akasiyana, vasingawirirani nemutemo iwoyo wekuti vadzidzisi vavo vatakure pfuti kupinda nayo muclassroom. Handiro donzo remudzidzisi kuti atakure pfuti kupinda nayo muclassroom, ibasa remasoja nemapurisa ekuita basa iroro. Saka izvozvo handioni zviri zvinhu zvinokwanisa kutikundisa padambudziko ratiri kusangana naro.
Saka poitwa sei vamada?
Pfuti ngaigare nemapurisa nemasoja. Izvozvo ndo zvinokwanisa kunge zviri zvinhu zvinenge zvichidzikamisa society, dani kuti maticha vanopinda muclassroom ine vana, vamwe vacho vanenge vari vana pere grade 1, grade 2, grade 3. Maticha acho pachawo hafile comfortable kunge vachiita basa remapurisa vari pabasa ravo rekudzidzisa.
Tinotenda chizvarwa cheZimbabwe vaNicholas Mada vari parunare kuPhiladelphia muno muAmerica na Blessing Zulu Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, rikaiti mutarisa misoro yenhau zvakare. Dare ropa mutongo wekuti hurumende idzike mitemo yakajeka inobata zvinotarisirwa kubva kuvatevedzeri vemutungamiri wenyika nemakurukota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Chris Gande.